Vashara pamberi pevatsigiri vavo mumusha wembare muHarare pavanga vachiparura urongwa hwebato ravo hwegore rino. Vachamisa vati ruzhinji rweZimbabwe rwanyanya kutambudzika nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika, uye havasi kufara nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzemuna 2018, kushandurwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo wenyika nezanupf pamwe nekusachengetedzeka kweveruzhinji kuburikidza nevanhu vari kufamba vachitema vanhu nemabhemba avo vari kudaidzwa kuti mashurugwi. Vachamisa vati gore rino richave gore rekuratidzira kwakakomba munyika. Vachiti veruzhinji havangarambi vachinhonga zvozve nemuromo. Mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nebato ravo vasina matanho avari kutora kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo.
Isu semaZimbabwe nyaende yedu ndakudzai kuti hakuna imwe signal yandogona kukupai kudarika kusignal yamuri kutambura iri muhomwe menyu. The signal is in your pocket now. Ndokubata kwatinofanira kuita. Munowirirane here? So gore rino 2020 igore rebasa, igore rekushanda, igore reaction. Asi action yacho inobva kupi? Inobva kwauri, inobva kwandiri. Action yacho inobva kupi? Inobva kuMDC, inobva kuZanupf. Action yacho inobva kupi? Inobva kune vari mumaruva, inobva ari kumaruzevha. Kana tatungidza taridza ngoma yekuti uyai huyarira, munhu wese anofanira kuita maonyero achiita bhesi, vamwe vachiro vatena, vamwe vachiro vahwamanda, kuti nyika yabatana for freedom so that we are able to liberate our country and have democracy in Zimbabwe.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura navamunangagwa pamusoro pezvataurwa navachamisa nhasi, vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo annual people's conference wakaitwa kugoromonzi muna zvita kuti kuratidzira kweveruzhinji sekwakaitwa gore rapera hakusi kuzofa kwakabvumidzwa kuitwa.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions who are even prepared to use violence, divisions and disunity and violent demonstrations in order to acquire power. We saw them in January and during different times of the year sacrificing precious lives to achieve their ends.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaNS Mudzengi vati MDC inogona kuratidzira asi hurumende inogona kushandisa chisimba kutadzisa kuratidzira uku.
Kana tikataura munhoroondo muchaona kuti vakamboita kuratidzira kukuru kwazvo, uyevo chimwe chinoriwa mukuratidzira inyaya yokuti mune vanhu vakawanda sei vanokuteverai, hatingati masapotazi. Saka MDC ine masapotazi akawanda zvokuti inogona kushandisa vazhinji vavo kuti varatidzire. Asi zvimwe zvamataurazve zvemapurisa ndoringanguva dambudziko. Mapurisa muchirangarira kuti MDC payakada kuratidzira mugore rapfuura mapurisa akairambidza kuti iite mademonstration. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinogona kuita kuti MDC ikundikane pakuratidzira. Zvenge zvozvodazve kuti iyo MDC ichivuya nemamwe atingati mastrategies kana kuti umwe hurongwa hwekuti ione kuti ingasunda sei hurumende kuti ipinde munhaurirano dziri pachena.
Vachamisa vapomerawo vamunangagwa mhosva yekutadzisa kuti pave nenhaurirano pakati peMDC neZANUPF. Vati havasi kuzopinda munhaurirano dziri kuitwa pasi pechirongwa chepolitical actors dialogue kana kuti POLAD, vachiti nhaurirano dziri pasi pechirongwa ichi idamba vanana. Vatiwo vanoda kuti vari muchiuto avo vanozivikanwa nekupindura munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa vange varimowo mukati menhaurirano idzi. Vachamisa vati vakatuma vaimbova mutungamiriri weSouth Africa Thabo Mbeki nezvavanoda kuti zvitaurwe panhaurirano, asi nanhasi vamunangagwa vakangoti mwini.
Isu chatinodai jeingaro, jeingaro zvinoita chiende mberi. Ene vakataurwa nenational executive vari pano manager vakati vapresident wedu panotaura nyaya yedialogue next time indaa munokumbira kuti our military, our soldiers varewo part of the negotiating table because vanogona kunga vari maconcerns asiri kuadresa nemapoliticians. Tinzwe kuti maconcerns avo nhapi.
So leadership is an issue that I am here to execute and implement as the National Council. Because that is what is demanding. Dialogue, regular and credibility. But dialogue, we don't want dialogue. We don't want to be Rokuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So ndakuudzai kwavakadzoka vambeki vakandaa kumirira kubva kuna vamunangagwa. Nanhasi vakamirira kubva kuna vamunangagwa. Saka ndoda kuti munzwisise kuti ini ruoko rwangu have extended the hand of peace, have extended the hand of rapprochement, have extended the hand of dialogue to tell for this country to move on. It takes two to tango. Let's dialogue about the issues affecting the country. But genuine dialogue.
Asi vamudzengi vachise maonero avo chiri kudiwa nezanu PF inhaurirano dziri pasi pePollard chete.
Zanu PF haisi kuda kuti paitwe nhaurirano dziri pachena. Chiri kutodiwa nezanu PF ndechekuti paitwe nhaurirano paplatifomu iya yakaiswa nezanu PF navamunangagwa yePollard. Ndo zviri kudiwa nezanu PF. Mucharangarira kuti pane nyaya dzakatobuda mumapepanhau vamwe vakuru vezanu vachinzi vakatotaura kuti vamunangagwa vakavaudza kuti nyaya dzenhaurirano dziri pachena dziri kunze kwePollard ivo vanga vasingadi. Saka zvoreva izvo kuti nhaurirano dzinodiwa navamunangagwa inhaurirano dzisiri pajekerere, inhaurirano dzisina kuvhurika. Ndo yendingati ndodambudziko.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vakaita samai E3 dachida vaenzi avo vati vabva kuchitungurisa kuti vazonzwa vachamisa vachivapakurira urongwa hwavo hwegore rino. Vati mashoko avachamisa ekuratidzira nenhaurirano ndiwo avanga vakatarisira kunzwa.
Aiwa, ndiri kuona zvakanaka chose because mukuru akahwina ka, saka vanofanira kutoenda kumanegotiations kuti ruzhinji rweZimbabwe rutambanuke. Ende hupfumi hwenyika inoyi mukungozoona kuti vazhinji vari kutambura, saka vakaenda kumanegotiations ka, at least vanhu vanowanawo kurarama kwakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kuti nzwe pamire bato ravo pane zvataurwa navachamisa sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi vamunangagwa vakambotaura kuti vakazvipira kuti mapato ose apinde munhaurirano pasi pechirongwa chePollard. Zvichakadai, vachamisa vakumbirawo nyika dzekunze kuti dzibatsire Zimbabwe nezvekudya sezvo veruzhinji vakatarisana nenzara inotyisa. Vatiwo nhengo dzavo dziri mumakanzuro nemuparamende dziri kuita uori dzichabviswa pazvigaro, uye vakurudzira hurumende yezanu PF kuti imire pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi. Thank you.